ndinofara kana muchifarawo sekuru Jonga Kandemiri. Icho kwadi kuti ndakagara musungwa 187 days, which is slightly over 6 months, kubvira musi wa 9 July 2022 kusvika musi wa 11 January 2023. Matambudziko andakasangana nawo mukati meusungwa ndianotevera. Rekutanga inyaya yediet kana kuti chikafu. Mangwanani vasungwa vaidya what we call boiled milimili as porridge, nokuti denge sina sugar, risina sauti. Panguva dza 9 makuseni inova ndenguva yaijiwa lunch, ito wasadza and cabbage. Cabbage racho rainge sina mafuta, so muenzaniso. Kubva musi wa 11 July 2022 kusvika musi wa 23 September 2022 kwa usina mafuta. Mafuta akazoya 24 September 2022 akapera 26 October 2022. Panguva dzekuma half two masikati panova ndenguva inojiwa supper. Isadza zvakare necabbage kana kuti beans risina mafuta. Zveti hatingataure because panguva yandikagara muusungwa pa 187 days up, tii yakangomwa ka 6 times chete katanhatu panguva iyi. Zvenyama zvakare hatingataure nokuti pa period imwe chete iyoyi nyama yakangodyiwa ka 4 times, kapisi kamwe chete kadikidiki pamunhu. Dambudziko rechipiri inyaya yekushayikwa kwemablangetsi akakwana. Mazhinji emablangetsi aya akabvaruka the aton. Mablangetsi aya zvakare akazarainda. Mumasales umu muri overcrowded. Sale rinotakura vanhu 35 rinopesera rine vanhu 113. Mumasales umu zvakare hamuna mafunctional toilets. Zvichireva izvo kuti kubva nanguva dza 3 masikati kusvikana 6 kuseni panovhurirwa vanhu, hakuna munhu anokwanisa kugara pachemba achiita tsvina kana kuita defecation. Masales umu unoshandiswa bucket system. Anenge anzwa manyoka anoitira mubhaketi rozovhurwa kuseni na 6 am masale avhurwa. Vanda kuita weto usiku vanoita zvakare mupaketi. Dambudziko rimwe riri related to transport inyaya yekushayikwa kwefuel. Dambudziko rechishanu inyaya yemajufinewo vari mujeri. Majufinewo vaifanira kuita yadhi yavo neprison yavo asingasangane nemahardcore criminals because vana ava vachine chance yekuita reform and be integrated back into society. Asi takatarisa section C for example kwandaigara, majufinewo kunyange vane sero ravo asi yadhi yavanotambira nokuswera vanongoswera nokugara nevanhu vakuru. Dambudziko rechitanhatu inyaya yekushayikwa kwemvura. Mamwe mazuva waitoita zuva rese usina mvura, both borehole water ne municipal water. Tikatarisa section C, at most yaigona kutakura vanhu zvekuma 700. Section D, at most 1100. Zvichireva kuti nzvimbo yakawanda kudai inoita zuva rese dzimwe dzenguva isina mvura, which is a recipe for cholera outbreak.
Tichitarisa mutongo wamakapiwa wecommunity service, munoutambira sei?
Ndakatarisa mutongo wandakapirwa technically speaking, ndakapirwa upper end of the sentence ye category ye maintenance of peace act, which is 12 months for the mopa charge. Saying that 12 months, nokuti 6 months were knocked off on condition yekuti ndakagara 6 months muremand prison. 2 months were suspended on condition that andizowanikwa within a period of 5 years ndakuita lead a procession as charged. The remaining 4 months, ndizvo zvandikanzi ndichashanda community service. Saka tikatarisa mutongo uyu, ndinoona kuti mutongo ndakapiwa the harshest sentence for this category of a charge. Asi izvo hazvindishamise and I'm not surprised by that, nokuti judicial system yedu by and large iri captured by the ruling party ZANU-PF who happen to form the government.
Munotarisirwa kutanga riini community service?
Community service ndichatanga musi weMonday 16 January 2023. Mutongo wandikapiwa wecommunity service ndichange ndichishandira kuWarren Park 6 Primary School. Basa randichapiwa ndichapiwa nevakuru vanoongorora vanenge vachitonga mukati menzvimbo yechikoreji. Asi pavakandibvunza vecommunity office vaiti chaunogona kuita mumaoko chii, ndakati in gardening. Saka ndinotarisira kuti basa randichapiwa kudare nechekuita negardening. Asi handisiri ndichaita decision yekuti ndichaita basa ripi. Izvo ndichazvinzwa pandichaenda kunotanga community service yangu paWarren Park 6 Primary School.
Mune tarisiro yekupikisa mutongo uyu here vakanyanzura?
Magweta edu awatikapirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights ari mubishi rokuongorora verdict nesentence with the possibility of lodging an appeal. Saka izvo zviri mumaoko emagweta edu rokuongorora kuti vaisimudzire kuenda mberi. Chiregai nditore mukana uno sekuru Kandemiri kuti nditende magweta edu atikapiwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakashanda zvikuru zvine simba vakasaura moyo vakamira nesu padhispirichwa wo ndoda kutora mukana uno kuvatenda naivo vebato rezimbabwe lawyers for human rights zvakare ndoda kutora mukana uno kuvatenda thank you